misanga mafuta wanga wakanangana nenyaya yesarudzo dziri kuuya nekiyeri wakanangana nekuti mavhenda edu mavhenda akwanise kunge achipatisita nekupesali muvaionetibota registration proces dzakatanga iyi kuti vaende neuwandu hwavo vakwanise kupatisita uyezve kuti vakwanise kuwanawo information inovabatsira kugadzirisa chero vakasangana nematambudziko pakureisa kwavanenge vachiita vawane information yekuzvibatsira ivo nokubatsira vamwe ruzhinji rwezimbabwe makastomers avo anouya achingotenga pavari everyday tinomati mastreet conversation akalonja iwaya.
Idzo nhengo dzenyu dziri kutambira sei urongwa ihwohwo?
Nhengo dzedu dziri kufara, vafara, vatendera, vakati ndo zvavanga vakamirira nokuti mukana wavachawana wokuti pavanoenda kundovhota vanovhota vari kuromeni informed point of view. Zvinoreva kuti vanenge vane information yese yekuziva kuti munhu vandofanirwa kuvhotera ndiani ende zvii zvakamboita chii chatingaita kuti tiwane kuvhotera munhu anotibatsira paurongwa hwatinahwo semavhenda.
Sei mazofunga kuda kuvadzidzisa pamusoro penyaya yekurejista iyoyi asi kune masangano akawanda ekuti vanogona kuwana ruzivo?
Tichitaona sekuti seboka namba chedu ndechekuti mamembers edu apatisite munyaya dzese dzinoita nezvenyika ino, zvingava zveikonomi, zvingava zveparamende, zvingava zvemariro zvesarusezi. Saka tingozadzisa chatakaita patakatanga boka redu rezisei kuti tapatsira mamembers edu kuti apatisite muurongwa hwese ihwohwo. Saka ndozvatingoita, tingozadzisa dozore zvatakapomera seboka.
Muchaenda kunoita misangano yakadai kupi zvakare?
Tichibuda muno muHarare tinanga takaenda kwamutare, tichibva kwamutare tinoenda kumasvingo, tichibva kuenda kuulawari. Tariro yedu ndeyekupate maguta ose mahombe, tapedza maguta ose mahombe kana nguva ichitendera toenda kumagrowth point nedzimwe nzvimbo dzisimamisa.